Vanhu ava vanoti havabvumirani nemudzimai wava Mugabe, amai Grace Mugabe, avo varikuda kuti vabve papurazi iri vachiti vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo. Vanhu ava avo vakabva kumativi mana enyika vaudza Studio 7 kuti vane magwaro avakapiwa nebazi rezvemugodhi kare amai Mugabe vasati vatomboroorwa navaMugabe. Vachamunorwa kanengoni avo vanove nhengo yebato rezanu PF vachibva kumbare kuHarare vanoti vakauya papurazi iri nguva pfupi yapfuura uye vari kuita zvinodiwa nebato ravo zvekuti vanhu vatange mabhizimisi.
Takazodzoka nenyeushume kuti ZANPF imwe cheteyo vamunanga vakati Zimbabwe is open for business. Saka isu sevanhu vatema takati hatingakundwe nevarungu kuti vagovanovhura mabhizinesi mo muZimbabwe, isu tinyere tinadzo. Takangodzoka pamai mbedu takasvika takatanga kumaina tifunga dhawezi hapana purobhuremu hapana chatiushana nacho chakaipa. But mari imwe zuro mai Mugabe vakauya vakatibvunza vakati mimi muri kumaina musoyabhini dzangu adhawezi samai vedu venyika vaimbohamai venyika. Takavati speaker takatanga nao zvakanaka takati mama isu hatina purobhuremu hatinayo bhozi mimi kuti muzoyama mazoe munomu adhawezi makaya mazoe tiripo.
VaWest Moka nengoni ndemumwe avo vati havasi kuzobvawo papurazi reSmithfield. Vabvuma kuti vakambobva papurazi iri apo rakatorwa navaMugabe uye vakadzoka zvekare apo pakapinda vamunangagwa pachigaro.
Amai Grace Mugabe vakauya ndiri kumba kwavo vakandidzinga vakanditi iwewe ibva pano enda kusitras.
VaMusa Deka vaudzawo Studio 7 kuti manyepo ari kutaurwa naamai Mugabe ekuti vakapinda papurazi iri nechisimba vachiti ivo vari kuzviitira basa ravo rekuchera goridhe uye havasi kukanganisa basa ravaMugabe papurazi iri. Vanotiwo hapana kwavari kuzoenda.
Aiwa amai vari kutotaura zvavo zvokupenga. Hatibve pano panapa totoda zigandakanda rinotouya kutotibvisa zigumba kumba rieri ndo rinotibvisa pano ivo vega vangatigoni. Otherwise dai wangauya vari in person wegaga maizonzwa kuti chii chaitika.
Asi kunyange hazvo vari kuti hapana zvavari kukanganisa, Studio 7 yaona makomba makomba muminda yemaorange uye mimwe miti iri kutotemwa. Gweta rekambani yavaMugabe naamai Mugabe yeGushungu Holdings vaunganai wota Chivore rinoti vanhu ava vari papurazi iri zviri kunze kwemutemo uye vanofanira kubva. Vanoti kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vachitungamirirwa navaShepherd Nyazvigo vakaenda kudare reHigh Court vakapiwa mutongo kana kuti provisional order yekuti varambe vachichera goridhe papurazi iri munandira gore rino. Gushungu Holdings yakapikisa mutongo uyo ichiti yainge isina kupiwa mukana wekupa divi rayo panyaya iyi.
So mushure mekunge order ya grantwa Gushungu Holdings yakazofaila ma opposing papers ichikuopposa confirmation ye relief yacho and confirmation ye provisional order. Vachitaura mumapepa mavo vaitaura kuti isusu hatina kunge takapiwa notice of set down ye agent chamber application. Chavakangopiwa ye agent chamber application asi gwaro rokuti chinzi chiuyai kukoti musi wakati nyaya yenyu iongororwe havana kunge vakapiwa.
Vatiwo musi wa26 kurume provisional order yakanga yapiwa nedare yakazobviswa uye havasi kuziva kuti sei vanhu ava vachiri papurazi reSmithfield.
Asine musi wa26 March my applicants yakazofaila inonzi notice of withdrawal. Be pleased to take notice that applicants hereby withdraw their agent chamber application against the second respondent and will tender wasted cost. Second respondent uyu anova chief secretary office of Gushungu Holdings. Saka as we stand musi nhasi itwa the 4th of April we're not too sure the basis yavari kuclaima kuti varipo pasite apapo. Not provisional order yacho vavaiti ndo yakatipa authority 22 pasite imeta yacho vakaiwithdraw.
Vanhu vari papurazi iri vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kukanganisa basa ravo sezvo ari kuuya achiti vanofanira kubva. Vanoziva nezvenyaya iyi vanoti vanhu ava vatemesa mhuri yavaMugabe musoro zvekuti mhuri iyi yakatuma baba Fidelis Mukonori vesvondo yeRoma kuti vanotaura navamunangagwa avo vanonzi vakavimbisa vaMukonori kuti mapurisa achadzinga vanhu ava papurazi reSmithfield. Baba Mukonori vanonzi vakasangana navamunangagwa vasati vaenda kuChina svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.